kana kana tavateriri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechitatu kukadziko 2020 makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi uye musakanganwewo kuti munokwanisa kutiona pafacebook page iko zvino tichitevenyura mukaenda papeji yedu yevoa shona ini ndini Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi
kusouth africa hakuna sabhusidi yesadza nekuti vanhu vacho vaende kumabasa nyika iri kuima ichiguta saka munhu wega uga ane mari yake izvi zviri kuzvifambira zvakanaka
hurumende yowedzera zvakare mutengo wehupfu
manga ndeko vazhinji vari kunharaunda dziri kanyanyosara kuseri kwekuseri vatagara vaine matambudziko ekushaya zvifambiso
vamwe varayiridzi vokundikana kunonyoresa kuti vari pabasa sezviri kudiwa nehurumende mafashamu emvura ouraya munhu mumwe chete kubhinga iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc
sakati
sangano rinomiririra tinodzokorora zvakare bazi rezvemari razivisa kuti mutengo wehupfu wave kuwedzerwa zvakare kubva pamadhora makumi mashanu kusvika pamadhora makumi manomwe pamakirogiramu gumi mutsamba kuvatori venhau bazi rezvemari razivisa kuti hupfu hunofanira kunge huchitengeswa hwakaderera asi zviri kunetsa nekuti hwave kutengeswa pamukoto zvopa kuti hurumende ide kuona kuti zvingagadziriswa sei zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa gore rino sezvo vanhu vanosvika mamiriyoni masere vachida rubatsiro rwechikafu United Nations inoti izvi zvakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wapera uye kutadza kutungamirwa kwenyika mukuziya nezvenyaya yekukwidzwa kwehupfu iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvoupfumi muzvinafundo Gift Mugano avo vanodzidzisa zvidzidzo zvepamusorosoro paNelson Mandela Metropolitan University
saka tikanga tingori patira pekuti tiri confused tinoindikete kuenda kuright totenda kuenda kuleft nyika haibudiriri saka hatifunge kuti hurumende inokwanisa kugadzirisa nyaya dzesadza nekuisa sabhusidhi chete chinongodiwa kuti vanhu vaende kumabasa chinongodiwa kuti hupfumi hwenyika hudzikame kusouth africa hakuna sabhusidhi yesadza nekuti vanhu vacho vaende kumabasa nyika iri kuima ichiguta saka munhu wega uga ane mari yake izvi zviri kuzvifambira zvakanaka
saka pangaitwa sei kugadzirisa dambudziko iri
chekutanga ndechekuti kana ndichida kugadzirisa nyaya yechikafu kuti chinge chichiwanika chakachipa kuvanhu hurumende inofanira kuparura chirongwa chekuti vanhu vakwanise kurima zvine uwandu kuti kwanise kuwana chibage muzimbabwe dambudziko ratinaro nderekuti tiri kutenga chibage kuLatin America nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana nekueurope nekuti hatisi kukwanisa kurima zvakanaka chinofanira kuita hurumende kusunungura mitemo yavakaisa yatingati price control kuchibage kuti vanhu vavano kutenga chibage vakasununguka zvinokonzesa kuti vamakambani vakwanise kusapota production yechibage zvakanaka sezvinoitika kutobhako hakuna macontrols saka ndosaka fodya iri kurimwa zvakanaka chimwe chiripo ndechekuti panoda kuti paite land audit inopera
munorevei apa
paane makore anopfuura 10 tichingoita land audit saka vasiri kukwanisa kurima vabude zvavo mumunda vane shungu dzekurima voendawo kunorima kuita kuti zvikwanise kuti tikwanise kuita nyika iri kuzvirimira zvakakwana right now gore rapfuura iroyi takapedza mari inosvika $400 million tichitenga chibage kunze kwenyika mari ingadai yakaenda kunotenga zvimwewo zvetisikwanisi kugadzira muzimbabwe saka hapana nyika ingabudirira isingagoni kurima sadza chairo
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University vanga vachitaura vari parunare muHarare. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti varairidzi vakawanda pamwe nevamwe vashandi vehurumende vachakundikana kunge vaendesa zvinokwanisa kuti vazivikanwe sevashandi vehurumende kana kuti mabiometrics kuhurumende pachapera nguva yatarwa nehurumende yekuti vanofanira kunge vaita izvi. Mutungamiri weATUZ vaObed Masaraure vanoti gore rapera sangano ravo rakanga rakumbira hurumende kuti iise vashandi vanopinda muzvikoro ichitora umbowo wemunhu uhu, asi hurumende chayakangoita kuwedzera nguva yechirongwa ichi. Bepanaure Herald rinotiwo gwaro rakanyorwa nemunyori bazi rezvevashandi nemabasa vaJonathan Utaunashe richienda kuvashandi vehurumende vese rakatara musi wa28 mwedzi uno wakukadzi sezuva rekupedzisira kuti vashandi vese vehurumende vange vanyoresa. Gwaro iri rinonzi riri kutiwo anenge asina kunyoresa zvakare pasi pechirongwa ichi haazokwanise kuramba achitambiriswa muhoro wake. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pachikumbiro chekuti iise vashandi muzvikoro vanononyoresa varairidzi. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMasaraure.
Vanenge vashingirira kukwereta nekutsvagatsvaga kuti vasvike vari kusangana nematambudziko ekuaregistra anoramba achivadzivisa kuti vatadze kukepchiwa data ravo zvakakwana, zvinozoita kuti vaite sevanhu vanoramba asi vasiri kuramba. Chatinoramba tichikurudzira kuhurumende ndechekuti isananakirwe nekunyora magwaro ekushishidzira vashandi vayo, asi iite kuti zvirerukire vashandi vayo kuti vakwanise kukomplaya nezvainoda. Zvatinotarisira ndezvekuti vangadai vaine chirongwa chekutodeploya vashandi vavo vachisvika pane mushandi wega wega vachikwanisa kupeta data rake. Kana iri nyaya yekubvisa maghost workers nezvimwe, ndiyo nzira yatinoona inenge yakatosimba yekutosvika vanhu pabasa pake muchiona kuti aripo zvichokwadi here muchibva mateta data rake. Zvainotibatsira kuti tirerutire mushandi wacho nekuzokwanisa kunyatsotobvisawo zvomene maghost workers, nekuti mumwe anenge adori ghost worker anongogadzirisa mabiometric data rake roupdatewa oramba ari pabasa kuti asi asina kwaanozika mwakwa ari kushanda.
Saka nhengo dzei dzinobata here musi wa28 February watarwa uyu kuti munhu wese anga aisa zvebiometric izvi?
Manga ngekuvazhinji vari kunharaunda dziri kanyanyosara kuseri kwekuseri vatagara vaine matambudziko ekushaya zvifambiso zvatambodonongodza. Asi tinofanira kuti kune vamwe vanga vamboshingirira kugore rapfuura kwakamboitwa nhau iyoyo payakambotitaurikei, vamwe vakambomhanya-mhanya vaikagadzirisa, asi tichiri nevamwe vachiri kungotidzivisa kuti havasi kukwanisa kubata zuva irori.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzisi reATUZ vaObed Masaraure vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zviri mumapepa nawo. Bepa nawo repa internet Resume Live rine nyaya yekuti rimwe bhazi reZupco rakabheuka zvakare kuBeatrice, Mashonaland East neZuro rikakuvadza vanhu 20 nevanomwe. Iri ibhazi rechina reZupco rapinda munjodzi kubva musi wa28 zvita gore rapera. Mabhazi aya akatengwa nehurumende kubva kuBelarus. Bepa Nauri Chronicle rine nyaya yekuti munhu mumwe chete akafa kuBinga uye mhuri dzinosvika 34 dzakanunurwa nevanobatsira vanhu munguva yenjodzi veCivil Protection Unit vari mudunhu iri kuedza kubatsira vanhu vakasangana nedambudziko remafashamu iri. Tobetsira nekutarisa zviri mubepa naure Herald iro rine nyaya yekuti vanhu vari munharaunda yemupapa kumaruwa ari pedyo neLimpopo Valley vatarisana nedambudziko rekushaya mochari sezvo yavanga vachishandisa yepachipatara chechikombedzi yave nemakore maviri isiri kushanda. Vanhu ava vave kumanikidzwa kuradzika hama dzavo nechimbi chimbi kana kuenda kumochari yekuchiredzi iri makiromita zana nemakumi mashanu. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazotaurire zviri kudzikwe moyo wavo. Tinokurudzira vatereri kuti vasashandise mashoko ekutukana kana kunyomba.
Ndinokumbirawo zvanguwo paStudio 7 kuimbira vakomana vari kunzi vakadzingwa muzano vachinziwo vataura zvinhu zvisiri izvo. Ndinoda kuvaimbira zvangu kuti ndivapembedze kuti vazive kuti vari right. Ngavaende mberi nenyaya vari kuronga. Zviito zvako zvose tinozviona takangomirira tambo yezano. Usazochema mangwana kana tasvika isu tokweva tambo yezano. Kana tokweva tambo yezano. Kana tokweva tambo yezano. Zvito zvako zvose tinozviona.
Magadi pastudio 7 apo. Ndaruva mazivano. Ndaruva mhana ndisingachabatii chapu. Zvimavoisi zvangu zvasingachapindi. Ndangoendi kumhorese zvangu inini ndonzi TVT. Ndangoendi kumhorese ngoma tanonoka. Ndozvava kuti ndimunoenda kupleya maaudio evanhu. Saka ndangoendi kumhorese kuti murisei.
Makadiko paStudio 7. Vashamarari vose veStudio 7. Munotiitira zvakanaka. Munotigonera, munotipa nhau dzechokwadi. Munovhundunyura nezvimwe zvatinenge tisingazivi zvakavanzika. Tinokutendai vana veStudio 7, vashamarari nevagadziri vechirongwa, vabiki vechirongwa, ndinokutendai chaizvo. Ini ndine nyaya yanguwo yandinoda kuti ndinzwewo kuti mufunge zvenyu makwidzirwo akaitwa maSeas emaform 6 nemaform 4. Ekunyora is too much nekutambura kukuita vanhu munyika. Is too much vana vana mabasa vari kumabasa vacho havasikuora mari svinu. Havasikuora mari yekuti vakwanisi kutenga kana chigodhi chehupfu chaiko 10 kg yehupfu. Havasi kukwanisa kuti vawane mari yakadaro. Hurumende yokwidza mari yemaexamination fees, vokwidza mari yemaschool fees. Vabereki voramba vakangoti tonono kukotamisa musoro. Kudzimwe nyika kuitwe zvinhu zvakafanana izvozvo. Wai tisingakopi zvinoitwa neSouth Africa. KuSouth Africa vakakwidzirwa chinhu nyangwe ne5 rand chaiyo chaiyo. Vanotonetsa kusvika chadzikiswa chasvika pachakwidzwa ne1 rand. Vanotomhanya mustreet vanototamba kongoni vanopisa matai vanoita sei. But takangoti undunduzii. Tinotitadzisa kuti tisunge tinotamba kongonya paofisi ya Minister of Education. Chii?
Tadi mkoma Jonga na mkoma Blessing Zulu. Inini ndinonzi Zouche, Tawanda Zouche. Ndino bandiri pachipinga pata ndiri kupangela zvangu ndiri paSouth Africa. Inini chinhu chandoda kumbonyatsozvisisa kana government ichiti iri kuda kuzama kudzivirira chirwere checoronavirus kuti chisapinda munyika, kana kuti ngati vari kuti vakagadzirira kuti vavhara kuti chirwere chisapinda even nomaborders. Ndoda kunyatsoziva kuti ndiripi border racho chairo ravari kumbonyatsovhara, because izvezvi as we speak ndiri panapa pa Bedbridge ndiri pano since morning. Hapana kana munhu one including myself inini chacho handina kana kumbotestwa zvecoronavirus zvacho. Saka chirwere chacho chiri kudzi vanochivhara sei kuti chisapinda kana iyo vasiri kutesta vanhu. Ndangoona zvanhu 2 vakango gara vakagara pasi shedi amshuwa ndio vanhu vacho vanonga vachifana kuita izvozvo but they are doing nothing hapana zvavari kuita saka ndoda kuzoti sei iyo vachiti vanochivhara sei chirwere chacho ichocho kana iyo vasingakwanisi kuti vasingakwanisi vasingatesti vanhu vacho vari kupinda munyika vacho vanochivhara sei
ini ndiri kutaura ndiri muSouth Africa kuPolokwane ndichitaurira nemaererano nemamiriro akaita nyika yedu nemapuresidendi edu tingafa tichineta vamwe tichiti munhu angagwa tichiti kudii kana kudii asi hapana chatiye tichishora kana tichatiye tichirumbidza chakakosha munhu angagwa nachamisa ngavave mwana wemunhu umwe vave mukoma nemunukuna vakwanise kuinde kundotikumbirira sanction rakaita kuti mari yedu iinde vadzose gwemari yedu inoita zimudhola tive nemari inoshanda munyika medu.
Ayo hanga ari mashoko evateereri vestudio 7 asinei nechekuita nestudio 7. Tinokurudzira kuti mutumire mashoko enyu pawhatsapp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchititaurira zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yePalestine vaMahmoud Abbas vari kuUnited Nations uko vari kukurudzira nyika dzepasi rose kuti dzikurudzire kuti paitwe nhaurirano pakati pePalestine neIsrael iyo vari kupomera mhosva yekuramba ichipamba nzvimbo dzakawanda dzenyika iyi. Asi mumiriri weIsrael kuUnited Nations vaDeni Danon vati vaAbbas vari kuramba nhaurirano dziri kuda kuitwa America iri mutongi gava. Asi vaAbbas vanoti havatenderane nezviri kuda kuitwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump panyaya dzenhaurirano sezvo vachiti vanotsigira Israel. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kuramba mashoko ekuti hurumende yavo iri kupindira panyaya yekutongwa kwechimwe chipangamazano chavo vaRoger Stone. Vachuchisi vainge vati vaStone vatungirwe kugara mujeri kwemakore manomwe kana mapfumbamwe asi vaTrump vachinyora padande mutande ravo reTwitter vakati ichi chainge chiri chirango chakaomarara zvikuru pachitariswa mhosva yavari kupomerwa yekutora mari kumakambani ekunze vasingabhadhare mutero kana vasinawo zvakare kunge vanyoresa. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica nasi tiri kutarisa zviri kubuda musarudzo dzemaprimary dzebato remaDemocrats kuNew Hampshire. Zviri kubuda pari zvino tichitarisa venhepfenyuro dzakaita seCNN vari kuti ivo vari kuti vari kutarisira kuti vaBernie Sanders ndivo vakunda vanga vaka tsikana zvitsitsino munguva pfupi yapera na Mayor Pete Buttigieg asi vave kuti vaSanders ndivo vari kutarisirwa kuti vange vachikunda kuNew Hampshire. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari nhengo yeMDC vazvidzairo zvidzo tikatanga nekuvabvunza kuti kana vaSanders vahwina kudai zvinoreva here kuti ndo vachazokwikwidzana navaDonald Trump vachamiririra maRepublicans munambudzi.
Maelections emuno maakasiyara neekumusha hazvizi zvokuti kana munhu achinzi akunda wobva wakungwa kuti ndatohwina vanomirira the final whistle kuti achahwina ndiani.
Apa munganyatsojekesa here kuti muri kuti kudii kana muchiti hazvirevi kuti ukangohwina matunhu mairi matatu watonzi ndiwo wabudirira?
Munombo zvinosiyana kuti mastates nemastates like if I give an example yemaDemocrats nemaRepublicans kune mastates anotozivikanwa kunzi ndeemaRepublicans kwoita mastates anotozivikanwa kunzi ndeemaDemocrats. Kune mastates anotozivikanwa kunzi izvo Sanders anga achitora especially iyo state yakaita seNew Hampshire anotora nekuti chii ukoko akagara aine support kudhara. Igaro ziva kuti Kentucky istate yemaRepublicans maDemocrats aatombowesta time kuenda ikoko. California istate yemaDemocrats democrats ma republicans kuitenda ikoko vanenge vachitongono dawo kutozwa masimbavo
ko panyaya ye mari dzekutsvaga rutsigiro kana kuti yainonzi campaign finance zvino nyatso famba zvakanaka here muna azopetsira apowa here mari yakasviba opetsira oita zvehuori kana achinge asarudzwa kutungamira nyika yeAmerica
ya munomo vakaisa tumutemo tunoita kuti mari dzepolitics kana munhu hanzizvo awana mari yakati especially vachifungira kuti mari iyi ndeyechoko mumwe kana kuda kutengwa especially kana kuti leader saka kune tumutemo twakatodzino mari dzino huchina tsvina idzi hadzidiwe saka you have to campaign door to door saka uchizoona munhu achizotambura
avo vangu vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari nhengo yemdc vazvidzairuzvidzo vari parunare kuohio muno muamerica
Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi tirikutarisa rufu rwemuimbi aive nemukurumbira zvikuru pasi rose Joseph Shabalala uyo akavamba chikwata cheLady Smith Black Mambazo. Shabalala uyo ainge ave nemakore makumi manomwe nemasere ekuberekwa akashaya muSouth Africa nezuro mushure mekurwara kwenguva yakareba. Chikwata chake cheLady Smith Black Mambazo chakapiwa mubayiro yepamusorosoro munyaya dzemimhanzi kana kuti maGrammy Awards kanokwana kashanu. Kambo kechikwata ichi Swing Low Sweet Chariot ako kakaimbwa pamakwikwi eWorld Cup yemuna 1995 kakasvika pachidano chegumi neshanu panziyo dzakapisa zvikuru muBritain kana kuti maBritish Charts. Pari zvino chikwata cheLady Smith Black Mambazo chiri kushanya muAmerica uye chinoti charwadzikana zvikuru nerufu urwu. Chichinyora padande mutande racho reTwitter chikwata ichi chati charasikirwa nemudzidzisi uye baba vaive nemoyo munyoro. Chatiwo mimhanzi yake ichararama nekusingapere mumoyo yemamiriyoni nemamiriyoni evanhu pasi rose. Hurumende yeSouth Africa yatumirawo mashoko enyaradzo kumuri yavaShabalala. Shabalala akaberekwa muna 1941. Anoti chido chake chaive chekuva chiremba kana mudzidzisi asi izvi zvakakona nganga murapwa achida sezvo baba vake vakabva vashaya ave nemakore gumi nemaviri zvakapa kuti asiyire chikoro panzira. Akabva avamba rwendo rwekuimba mumaraini nevamwe vana vechidiki kusvika azoumbawo chikwata chake cheLady Smith Black Mambazo kuKwaZulu Natal. Chikwata ichi chinoimba nziyo dzechiZulu uye isicakamia Mambazo zvinoreva kuti demo. Chikwata ichi chakabuda paradio muna 1970 zvakapa kuti chibva chatanga kuwana mukana wekutsikisa nziyo muna 1973 apo chakaburitsa damba refu rinonzi Amabuto. Asi mbiri pasi rose yakanyatsotanga apo chikwata ichi chakaita mushandira pamwe naPaul Simon muimbi wekuAmerica muna 1986 padamba refu rake rinonzi Graceland pane kambo kanonzi Homeless uye kamwe kanonzi Diamonds on the Soles of Your Shoes.
Jesus. a rich girl, she don't try to hide it, got diamonds on her soul. He's a poor boy, empty as a pocket, he's empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na, she got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na, she got diamonds on the soles of her shoes.
Muna 1987, Shabalala, Miriam Makeba, Paul Simon na Ray Piri vakaridza muHarare vachitsigira Paul Simon apo aishambadza damba refu rake Graceland. Chikwata cheLady Smith Black Mambazo chakawana mukana wekubuda pazvirongwa zvakaita se Broadway uye Tonight Show. Muna 1993 apo vaNelson Mandela vakapiwa mubairo weNobel Peace Prize uye pavakagadzwa kuve mutungamiri wenyika yeSouth Africa mutema wekutanga muna 1994, chikwata ichi chakawana mukana wekuridza pamagungano aya. Lady Smith Black Mambazo yakaimbawo nziyo namushakabvu Oliver Mutukudzi. Kamwe kambo kavakaimba vose kakavandudzwa ndi Neria. VeTuku Music avo vari kuchengetedza nhaka yamushakabvu Oliver Mutukudzi vanotiwo varwadziwa zvikuru nerufu urwu. Vanotumira mashoko aya padandemutande ravo reFacebook. Mutukudzi naShabalala vakatanga kuzivana muna 1978 uye vainge vari vanasawira vakatsikisawo kamwe kambo vose kanonzi
Hello my baby, Romale, Romale, Romale.
Chikwata cheLady Smith Black Mambazo chakaimbawo nevamwe vaimbi vane mukurumbira vanosanganisira Stevie Wonder na Dolly Parton. VaMandela vakati chikwata ichi chaive vaamiriri veSouth Africa munyaya dzetsika dzenyika iyi. Rufu urwu rwauya apo South Africa iri kucherechedza makore makumi matatu vaMandela vaburitswa mujeri. Asi nenyaya yekusanzwa zvakanaka, Shabalala ainga amira zvekuimba asi vana vake vanomwe vari muchikwata ichi. Muna 2002 mudzimai waShabalala Nelly uyo aiva mufundisi akapfurwa akafa kuDurban. Shabalala akakuvara achimhanyisa Mboneni Mudhungwe uyo ainga apfura mudzimai wake. Mudhungwe akazotongerwa kugara mujeri kweupenyu hwake hwose.
Sezo nguva yedu yapera regai tibotarisa misoro inau zvakare. Hurumende yowedzera zvakare mutengo wehupfu nemadhora makumi maviri. vamwe varairidzi vokundikana kunonyoresa kuti vari pabasa sezviri kudiwa nehurumende. Mafashamu emvura oraya munhu mumwe chete kubhinga. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini Blessing Zulu, Dr. Yamina Ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele. Só com isso, cara.